Andina tsamba yandati ndapiwa maira nekuti ndasuspendwa here kana kuti ndaitwa report. Tsamba iyi inofanira kubva kuofisi ya Secretary General wepati vamonzora. Hakuna zvemwe munhu angandipa tsamba yakafanana naiyoyo nechigaro chandinacho kunze kwa Secretary General.
Saka muchiri kuenderera mberi nebasa kutaura kwatiri kuita?
Kutaura kwatiri kutoita izvozvi, ndakutopinda mufull council kuti ndiende pamberi nebasa.
Ko, kuri kuti mapuwa tsamba yacho muchaipikisa here? Zvinenge zvofamba sei?
Handizivi, ndinenge ndichiona nemanyorerwo azvinenge zvaitwa. Asi chikuru ndechekuti tinofanira kuteedza mutemo.
Mutemo wenyika, mutemo webato?
Mutemo wepati, mutemo wenyika nemutemo webato.
Saka munokwanisa kuenda kumatare kuri kuti tsamba yawe?
Saka ndati handizivi chichaita maererano nekunyorwa kunenge kwaitwa tsamba.